manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, chikumi 9, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vanotiwo madzishe hafanirwe kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Zimbabwe inorova Zambia 4-2 mumakwikwi ekosafa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza vatsigiri vavo kwamutoko kuti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya kunyange hazvo matare akatura mutongo wekuti madzishe hafanire kuve nedivi raanorerekera. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatsigiri veZANU PF pamusangano waitirwa pachinzanga primary school kuno kwamutoko nhasi vamunangagwa vati nhengo dzebato ravo dziri kukwidza musarudzo dzeparamende dzinofanira kushanda pamwe chete nemadzishe mukutsvaga rutsigiro kuitira kuti ZANU PF igokunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru.
Moyeuka kuti mudunhu renyu munyika menyu across the board nokunisa mambo rotonga dunhu rauri hatongi nyika yose asi ZANU PF yakapararira chii nyika yose saka moziva kubatana neZANU PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Mumwe wemadzisha anga ari pamusangano uyu vaEdward Nyamukapa vati vachashandawo nebato reZANU PF vachiti vafara zvikuru kuti vamunangagwa vari kuvaona sevanhu vakakosha.
Uro ruremekedzo rwauya pachaizvo zvatinotarisirawo semadzimambo tishande nevana vedu zvakadaro tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi ndizvo zvezvimwe zvinhu zvangazvisinganyatsobatikana bane vazhinji. Hunde dai tikashanda takadaro handifungi kuti pane chinhu chinganetsi tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.
Izvi zvinopesana nemutongo wakaturwa nedare repamusoro masvondo mashoma adarika wekuti madzishe hafanire kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kana kuve nedivi raakarerekera. Vamunangagwa vatiwo nyika dzose dzepasi rino dzakasununguka kutumira vaongorori vesarudzo kana nhasi chaiye vachiti bato ravo harina chekutya kuti paitwe sarudzo dziri pachena.
Kuwanda kwatakaita uku ZANU PF, why would we want to fight nezvipopi? Why? Vegai zvitendera nongozvitarira ukabona chanetsa wokandira musuva chorya chopfuura endozvona. No violence, we want free, fair, credible elections.
Vamunangagwa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vabatane pamberi pesarudzo vakashora vaimbo vamutungamiri wenyika Robert Mugabe vachiti vanga vakonzera kusawirirana mubato ravo izvo zvavati vakazomisa kuburikidza nekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vamugabe vasiye basa panyaya yebudiriro vamunangagwa vavimbisa kugadzirisa migwagwa nyaya yekusimbaradzwa kwekugadzirwa kwemagetsi kusimbaradza nyaya yekurima pamwe nekugadzirisa nyaya dzemasaisai kuitira kuti veruzhinji vakwanise kubata zvinotepfenyurwa nemakambani enhau ndakamirira Studio 7 kwamutoko ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano nevatsigiri vavo kurutenga kumasvingo. VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika, vachashanda zvakasimba mukugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Isambabatisa.
Ukula.
Nati taura kuti nyaya yeutungamiri ndoita kuda kunogadzira patukenda musi wa 30. Musi wa 1. Tichingopedza takuda hurumende chi hurumende chi ine mutungamiri kuchi nenyika chi aize iye munoona sava mudangagwa makavatarisa mungotarisa vaungoti kutonga kwaro achiti ingotonga ungaona kutungamirira kucha
VaChamisa vati kunofanirwa kuva nenhepfenyuro dzakasiyana-siyana dzinotaura maonero adzo pachena kwete kumira nenhepfenyuro imwe chete. Vati nhepfenyuro dzinofanirwa kutepfenyura nemitauro yose pasina rusarura.
Vanhu vane kodzero yekudemonstreta, vanhu vane kodzero yekutaura. Hakuna anofanira kusungwa, hapana anofanira kuurawa kana kukidnapa. We are going to restore my freedom zevanhu kutsoropodza hurumende. Chechipiri ndoda kumeka shuwa patinongopinda hakuna TV 1 non ZBC. Toda ma TV akawanda anotsoropodza President Chamisa, tuka mama chisa. Kukula. Toda kuti munyika muve nema TV akawanda nema radio akawanda. Asi pama TV toremekedza mitauro yedu yose iri muZimbabwe. Inzwike pama radio eZimbabwe. Inzwike pama TV eZimbabwe.
VaChamisa vatiwo mashanduro emadzishe nemasabhuku anofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu uye asingamanikidze vanhu kuita zvematongerwo enyika.
Tinakukanikazve nyaya yematongerwo nemagariro ematunhu. Madzishe nemasabhuku ndo vanoita basa rekutonga asi vasingatyisi seshumba vachitungamirira vanhu vani vavo. Asi ngavasarudzwe munharaunda nemadzinza pachinyakare kwete kugadzwa nehurumende isingazive kuti munhu uyu ropa rake ndereushe here. Ndozvimwe zvinoita kugura ikanani.
VaChamisa vachange vari kuchiredzi mangwana. Vamwe vevatsigiri vavo kuchiredzi ikoko vanoti vacharatidzira mangwana sezvo vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa maprimary elections eMDCT munzvimbo iyi. Tabata mutevedzeri wemubati wehomwe kuMDCT kuchiredzi West vaCollins Musakanda kuti tinzwe zvavakaronga.
President vedu vachamisa tinovada chaizvo vari kuuya mangwana kuchiredzi West Patovani Stadium. Asi problem yatinayo kuchiredzi iri kuchema nevanhu ndenyaya yeimpossession of candidates. Kungava takatarisa chiredzi West tiri kuti MDC is a part of party of democracy. But you are surprised ndokuimposa munhu wani vachisiya mamwe vaviri. Saka hato zvakarisa kuti ha isiri kuti vanhu vanosandira musangano. But when it comes to nyaya issue yekuti takuchinda kumaelection pane munhu anonzi is very important.
Makambo zama here kukwidza nyaya idzi kumusoro mumusangano kuvakuru vari vakadziteerera here muchivaudza zviri kuitika?
Taka nyaya ishu yechiredzi West tatova vanhu vachifamba vakabva kuchiredzi vakaenda. Problem nyaya iripo ndeyekuti isu takaona nemainvestigation edu vanhu vakabva kuno vakatuma vanhu kuti ndai kuHarare. Munoona the electoral directorate yana Morgan Komichi and tichoaze paitona kuti masvika kunationary kwacho kuna vakomichi vanosvika kudzadzokera kuprovinsi. Tikaona tiri kutangwa fungwa dzedu vari kuti vacho kuseri itini imwe vari kugadzira congress yenext year vasona kuti hwine vanava.
Zvino muri kuona sokuti kuratidzira kwaakurongwa neremusangano hakuzokonzeri here kutsemuka kwakanyanya kudarika kutoripo kare?
Hatiti konze chatinoda isusu vari kuti the rigging machine ndo vari kutokonzeresa vanhu vapaite ma disgruntled members zvinova zvapedzira kuti vanhu vari kugununa strike points vanofamba.
Mutevedzeri wemubati wehomwe weMDCT kuchiredzi West vaCollins Musakanda vachitaura vari parunhare vari kuchiredzi kwakare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remukuru anoona nezvesarudzo muMDCT. Vakawanda kudunhu reManicaland vari kutarisira kuti bato rinopikisa reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa richaita mashiripiti ekutora zvigaro zvakawanda sezvakamboitika mugore ra2008. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipanyaya iyi.
Dunhu reManicaland rine vamiriri veparamende makumi maviri nevatanhatu, asi musarudzo dzapfuura dza2013 MDCT yakawana vamiriri vatatu chete, vamwe vose vari vezano PF. Kunyange hazvo zvakamira zvakadai, vazhinji vane chivimbo chekuti nemamiriro aita nyika pachava nekushanduka musarudzo dzichaitwa munyika. Kubva musarudzo dzemuna 2000 MDC yaikunda mudunhu reManicaland, asi izvi zvakashanduka muna 2013 ZANU PF ichitora zvigaro zvakawanda, kunyange hazvo vakawanda vachiti sarudzo idzi dzakabiridzirwa zvakanyanya. Mumwe wechidiki mudunhu reManicaland uyu anogara Gold Springs vaNicholas Matimati vanoti vachavhotera mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nekuda kwekuti hurumende iripo neyaimbovepo dzakatadza kuzadzisa zvido zvavo kwenguva yakareba.
Izvinezvi gore inotonazvo zviti 2018 Chamisa Mofi. Tiri kuvaudza tichitaudzawo kuti ka 2018 Chamisa Mofi. Bozikada kudzokerera futi kuti tidzosere wanhu vakamugwara ka watane chindurirano chakanyanyisa manje izvinezvi.
Vatinokudzwa mutsveta avo vanogara kubhunda kwamutasa vanoti havaoni hari dzofanzirofa dzichizovhoterwa nguva ino sezvo kumashure vaiona vatungamiriri vemhando iyi vachirara pabasa. Vanoti mukore uno vanhu vanoda vatungamiriri vanotemwa dzinobuda ropa.
Age difference vafanha vachadi madhara. Madhara akatanga kutonga 1980. Izvizvi tamuna 2018. Like myself ndazvarwa 1980 ndaingoziva mugabe ndiyeye. Izvozvi tinana vana muchangwa ndiwavo. Saka generation yedu iyoyi yakuda fanhadika. At least haisi change inoshamisa, but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika.
Mumwe mugari wekuHonde Valley vaEdgar Chikoti vanoti zvinovashamisa kuti vamwe vashandi vemuhurumende vanonzi vaende kumudya ndigere kana vasvitsa makore makumi matanhatu, asi vamwe muhurumende vachitoda kufira pazvigaro. VaChikoti vanoti havasi kuzovhotera vakweguri musarudzo.
Muna ne 70s ndipo dotanga kuita president. Izvezvi ozopedza term yake ane 80s ane new ideas anotipa api acho. Hapana.
Mutungamiri webato re the African Democrats vamako machona vanoti sarudzo dzegore rino dzichava pamukana wekudzidza zvinoitwa musarudzo macho. Vamachona vanoti sekuona kwavo pari zvino mapoka anopikisa ari kuwana mukana wekuita misangano yavo vakasununguka pasina zvimhingaidzo sezvaiitika kare.
Maopposition aya ari kutanga tenge tichitodzidza, hatina mbozviita izvi, hatina mbokwanisa kukambena upenyu hwedu hwese. Inguva yekuti nesuwo tiri kutodzidza kukambena, asi nokudzidza kwedu hazvire kuti hapana zvatinopawo zvatinokwanisa kuita munyika. Zvakawanda tine maexperience, tine rudzidzo, asi tatisina mukanwa wokuti tingabetserawo nyika yedu sei.
Mugari wekuchimanimani vaGideon Masimbe vanoti mutsauko uripo pakati pemakore evatungamiriri varipo nevechidiki avo vakawanda munyika vave kubvumirwa kuvhota uchapa mutsauko pane zvichazobuda musarudzo idzi. VaMasimbe vanoti mutungamiriri weZANU PF vaEmerson Mudambudzo Mnangagwa nemakore avo makumi manomwe nemashanu havazi kuzomira navachamisa vane makore makumi mana ekuzvarwa, sezvo vakawanda vechidiki vari kuti vanodawo kutungamirirwa nevechidiki.
Basically I think the age difference is the one which matters. Munyati inenge yatosiyana, even brain wise ka the system zvine zvatodini zvatosiyana, because munyati yemunhu ane 75 years and above kauti aruma 60. If you look at the ZANU PF system kauti toti ma minister is bracket row is between 62 and 75, and the majority varikuvhota vari 40 and below. So how can you be controlled nemunhu ari ane 60 years
zvimunya dzezvematongerwe enyika uye vari mudzidzisi pa Zimbabwe Open University vaFreeman Mbosso vanoti vanoona saridzo dzegore rino dzakaomarara kwazvo zvekuti achakunda anenge aine chidimbu chidikidiki vaBosso vanoti vanhu vakawanda vakanovhota zvinogona kukanganisa Zanu PF asi kukaita vanhu vashoma vachanovhota zvichakanganisa MDC Alliance kuti ipinde panyanga ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lloyd Moyo.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi wemuFrance audza sangano renhau reAssociated Press nasi kuti honzeri yerufu rwaAnthony Bourdain kuzviuraya uye hapana kufungidzira kuti pane zvimwe zvakakonzera kufa kwake.
Musi wa 14 kukadzi 2006, dare remuAmerica reHouse of Representatives rakatenderana kuti mwedzi wachikumi gore rega rega ube mwedzi wokupemberera zvizvarwa zvemuAmerica zvinobva kuCaribbean pamwe chete netsika dzavo nekufarira zvavakaitira America. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti mwedzi wokupemberera uyu ndiwe kufara nekukudza avo vakabva kuCaribbean vakabatsira kuti America ibudirire sezvairi nhasi. Vanotizve vanhu ava vane zvipo uye vanoshandira kuti America ibudirire. VaTrump vanoti semapurisa vanochengeta zvizvarwa zveAmerica uye vanomirira vanhu vavo mumatunhu avanogara vachidzidzisa vana vezvizvarwa zvemuAmerica muzvikoro. Mune zvemitambo, vaTrump vanoti vakahwinhira America mibayiro yakawanda uye vachibatsira kusimudzira nzvimbo dzavanogara. VaTrump vanokudza Dr. William Thornton avo vaibva kuBritish Virgin Islands vakave ivo vakaumba muzinda weUnited States Capitol. VaTrump vanotiwo vaJean Baptiste Ducebo avo vakazvarirwa kuHaiti ndivo vanozikanwa semunhu akatanga guta reChicago iro rinozikanwa zvikuru pasi pose. VaTrump vanotizve America inofara nekukudza zvese zvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean izvo zvavanoti zvinosvika mamirioni mana muAmerica. VaTrump vanoti America inodada nezvakaitirwa nyika ino nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean uye nezvavari kuramba vachiitira nyika ino. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni tanonoka wande.
Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namai Mativenga, avo vanoita ivo nezvematongerwo enyika. Tiri kuda kunzwa kuti sei vakasiya ivo bato reMDCT yaitungamirwa nemuchakabvu vaMorgan Tsvangirai.
2014 pakatanga kuita kukwesherana zvakanyanya kuti paTsvangirai neakanga ari munyori mukuru webato vatendai bidi. Saka ini mhosva yangu ipapo yandakapomerwa ndeyekuti ndakanga ndakanyarara ndisingatori chidano sezvandakanda ita 2005 vaTsvangirai pavakatangana naWolfman Nyuve ndigamira divi ravaTsvangirai. Saka Gwendo gwavazonetsana naTendai Biti muna 2014 ndakati munhu watanga hondo yake rega aipedza. Naizvozvowo ndakanga ndisisina chigaro chikuru mumusangano chaiita kuti ndikwanise kuti kana ndichitaura ndinonzwika saka ndakangotiwo sezvo ndakatorega nhamba 9 yandakanga ndakabereka ndombogarawo kumateresi ndichingoona kuti bhora rinotambwa sei tofamba takadai
matimi mimaakune coalition idzva munoona nyika yakagadzirira here kuti itongwe nemunhukadzi
izvo ndo zvinogara zvichitaugwa kuti vanotova nechirumbi chacho chinonzwikwa chaizvo Zimbabwe is not ready ini ndobvunza mubvunzo wokuti chinokonekwa ko inosengwa pamusoro here nyika yacho handiti mahofisi anenge ane vanhu vanoshanda imomo madzimai akasimudza dzimba nyangwe chikaranga chinoti mherera kwayo ndeina mai pakasara vana vachirerewa namai mai ndiye mutungamiri wokutanga anotungamira mhuri pamba tozokonewa zvenyika sei
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu amai Lucia Mativenga pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous. Tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Nogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa madzishe anonzi ari kuramba achiti anotsigira bato reZANU PF kana kuti kupinda mune zvematongerwo enyika kunyange hazvo mutongo wakaturwa nedare repamusoro-soro mazuva apera wakanga uchiratidza kuti madzishe haafanira kunge achipinda mune zvematongerwo enyika mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaEdison Chihota tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChihota
makadi zvenyu nevateereri pamwe chete
vaChihota nhasi dzatimbotarisa nyaya dzatiri kuona dziri kuramba dzichibuda dzemadzishe ari kuramba achiratidza kupinda mune zvematongerwo enyika isi takaona mutongo wakapiwa nedare repamusoro mazuva mashoma apera wairambidza madzishe kuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika zvii zviri kuita kuti madzishe aramba achitevera nyaya dzezvematongerwo enyika kunyange mutemo nemutongo uchivarambidza kuita izvo
tine madzishe ari paviri tine madzishe edzinza agadzwa hushe nekuda kwechimiro chedzinza tine madzishe ane hushe hwagadzwa nekuda kwezvematongerwo enyika kwekuti vanhu vanoti ai nzvimbo iyi yakambenge iri yedu vakazoita popula mune zvematongerwo enyika wobva anzi ngaachitungamirira inzvimbo iyoyo saka madzishe maviri akasiyana anenge achigona kufevha mapeposi kana kuti anenge achigona kuita zvinhu zvakasiyana pamwe chete ipapo chimwezve chinoitika ndechekuti aenda kunoita chinhu ichi nezvikonzero saka nazvinomupa mukana wekuti ava asinoita zvinhu zvasina kukodzera nekuda kwokuti anenge achiti iye inini chandiisa apa kana chandiendesa apa ndezvematongerwo enyu kana adare izvozvo imi munenge maakuti manje ari kudarirei ari kudii asi ari kukuratidzai kuti izvizvi ndo zvaari
asi kava Chihota kana munhu akanga ari acting chief anenge achitoziva mashandiro anofanira kuita madzishe chii chinozoita kuti atadze kuziva mitemo iyo
zvinoitika ndezvekuti maacting chief anoacta pafa mumwe ishe asi haasi ose maacting chief anoenda kunotrenwa kana kunodzidziswa nelocal government vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa nekuti vanenge vachinzi hamusati masvika padanhere vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa neministry of justice nekuti vanonzi hamusati maamadzishe tiri kuzomirira kuti kana paanashe ndiye anofanirwa kunge achiitira kuti basa iroro azoriita sakana vane chikonzero chekusaziva bumbiro remutemo kana kuti vachinyatsozwisisa kuti dumbiro remutemo rinofamba sei
ko iwo musangano weZANU PF ndo watiri kunyanyonzwa madzishe achitsigira pachena unotadzawo here kutaurirawo vanenge vachida kupinda mauri asi vari madzishe kuti aiwa mutemo hawakubvumidzei mirai
rega ndikubatsirei pamwe chete nenyika ibatsirike vanhu vezvematongerwo enyika vanhu vanotivo zvakaipa kana zvichiitwa nemumwe asi kana zvaakuitwa naivo vanoti zvakanaka ZANU PF inoti zvakaipa kana ishe akati ndinotsigira MDC ndoda kukupa muenzaniso we2002 vakange vakabata ushe hwekwachota acting chief George Tazvinga Zengeya vaitwa interview vakataura ivo kuti aiwa inini sashe handigone kuti ndidiwa neikwe ndichiti uyu akanaka uyu akaipa nekuti ndirishe wezvinofema nezvisingafeme kusanganisira masoso nemadzvinyu izvozvo zvakaita kuti pane vaine maki inova iri kutaurikana nhasi kuti vakaramba ZANU PF.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuwana nguva yekutsanangura nyaya iyi.
Aiwa, maita zvenyu zvinotenda.
Manga makateerera kuna vaEdison Chiota muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Makaterera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Hakusi kudaidzwa anonzwa nhasi mushure mekunge chikwata chemaWarriors chatora mukombe weCOSAFA Cup kechitanhatu. Michael Kariati anotipanya iyi.
Zimbabwe yakunda Zambia 4-2 nezvibodzwa zvanwiswa naKama Billiard naTino Kadewere. Asi vakomana ava vapotsa vanyura pasvika maminitsi makumi mapfumbamwe akatarwa. Zambia iri pamberi 2-1 asi Kadewere akakwanisa kunwisa chimwe chibodzwa kuti zvikwata izvi zviite mangange mutambo uyu ndokupinda muextra time. Muextra time, Billiard anwisa kaviri, Zimbabwe ndokurova Zambia 4-2. Zimbabwe yave nemikombe yeCOSAFA Cup mitanhatu, miviri pamusoro peAngola, South Africa neZambia idzo dzine mikombe mina. Murairidzi wechikwata ichi Sande Chidzambwa aitawo murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kanokwana kana. Muteveri weDynamos vaPonsent Mundiwa vanoti zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe ichakunda.
Zvinhu zvakazagara zviri pachena izvi kuti vakomana vanohwina, vakomana vafadza. Ndizvozvo, havafadza, vatamba ezetimu, hauya happy.
Kadewere ndiye anzi atamba kukunda vatambi vese mumutambo uyu, achiti iye anga achizvizivawo sezvo vanga vakagadzirira zvakasimba mutambo uyu.
Tanga tichitaura nezvemutambo uyu zvakanyanya nekuti tanga tichida mukombe uyu, saka zvaitika.
Kadewere akanda zvibodzwa zviviri. MaWarriors ari kuenda kumba anyemwerera nemari inoita iyo zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu emarands iyo vatambidzwa nekutora mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotiwo madzishe hafanirwe kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana manheru. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda.